Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika dzemusadhiki voita musangano muHarare kuzeya hondo iri muDRC. Vanozviti mambo mutapa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nefenyure CBS muAmerica inoti mitumbi yevanhu vanodarika makumi mana yaburiswa kubva murwizi Potomac muWashington DC mushure metsaona yakaitika nemusi wechitatu pakabonderana ndege nechikopokopo chemauto. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vanonzi vakafa mutsaona iyi. Basa rekutsvaga chakakonzera tsaona iyi uye kutsvaga mitumbi riri kuenderera mberi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe mugari wemuguta reWashington DC uye vari chizvarwa cheZimbabwe waFrank Guni kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Chekutanga tingati zvinosiririsira kuva netsaona yakadai nokuti kurasika kweupenyu huku. Vanhu vakawanda zvikuru chaizvo vakarasikirwa neupenyu. Vamwe vacho sezvatiri kunzwa vanga vari vatambi vane mukurumbira vane hunyanzvi vazhinji vemudunhu remuDMV muno. Kwoita vamwe varayiridzi vemitambo vanonzi vanga vachibva kunana Russia uko vanga vari mundege iyoyi. Saka zvinotisiririsa kuti tinorasikirwa neupenyu mudunhu redu munomu.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawanikwa ivo vachisaina mitemo yechimbi chimbi miviri. Mumwe wacho unogadza ivo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reFederal Aviation Administration. Munoona izvi zvichizobatsira here?
Zvina kubatsira hazvo kana totarisa kumusoroko zvatingati political management. Asi izvi sekuti ndo zvingagadzirisa dambudziko rakaitika iri. Njodzi yakaitika inoratidza sekuti yakaitika paair traffic control level. Asiwo tingati zvinozivikanwa kuti ivo vanotungamira vanoonekwa sekuti vanga vari vashoma kumusoro ikoko. Saka tingati in the long term zvinozobatsira zvazvo. Chatingatotarisira ndechekuti dai mutungamiriri wenyika anga akati iye asaina mutemo wechimbi chimbi wekuti vanoita kuti ndege dzifambe zvakanaka pasina njodzi vatutsirwe kana kuti uwandu hwavo huwedzerwe. Nekuti tinoziva kuti nyika yese inoyi zvagara zvichitotaurwa kuti vanofambisa ndege muzvakanaka maair traffic controllers vashoma uye vari kushanda nguva yakapfurikidza mwero. Saka dei varivo vanga vawedzerwa nekuti vekumusoro uku vanoita havo zvine masimba zvokuongorora zvinoshanda nemapoliticians. Asi havasi ivo vanoita kuti ndege dzinge dzichifamba zvakanaka. Tinotarisira kuti pamwe mutungamiri wenyika vachawana kuti vaudze ne zvipanga mazano zvavo kuti chinodiwa apa kuwedzerwa kwemaair traffic controllers kwete kunyanya kuwanza simba kumusoro.
Munoona sei mabasa ari kubatwa neavo vari kuedza ivo kutsvaga mitumbi iavo vakawanikwa vachidonera murwizi rwePotomac River mushure menjodzi iyi?
Tingada kutenda zvikuru maemergency services vakabvira kushanda kubvira nguva diki diki ndege dzichinge dzaroerana. Vari kuramba vachishanda mumvura inotonhora vachitsvaga mitumbi pamwe chete nemarekodhas endege dzi. Zvichazobatsira kuti panozoitwa ongororo yakazara marekodhas anozotsanangura kuti chii changa chiitika mudzindege imomo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reWashington DC vaFrank Guni vachitaura namaVilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mutongi wedare repamusoro Justice Joseph Mushure vapa mukana wekubvisa mari yechibatiso vaTimothy Chiminya avakasungwa Mushure mekuzviti ndiwo mambo munhu mutapa ndokutanga kugadza madzishe mumatunhu akasiyana siyana. Vakasungwa musi wa 16 zvita vakapomerwa mhosva yekuzvidza nekutora masimba emutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravo vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Asi taenda kudare reHigh Court tangati ne bail appeal hearing pamberi pamutongi Justice Mushure. Takaenda kukoti nemusi wechitatu kuti yanga isati yafaila mapepa ayo ekuopoza bail kana kuti response yayo. Saka yakwanisa kufaila nezuro. Saka Mushure mekuona mapepa edu nekuagiwa, Justice Mushure vati mutongi magistrate pane pavakakanganisa kubudikidza nekunyima atkin munhu mutapa Timothy Chiminya kumunyima bail. Saka Mushure mekunge vaona kuti pane pakakanganiswa vabvaibail raifanira kunge rakapiwa, saka vazomupa bail.
Vangabhadhariswa mari kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso uyewo ndezvipi zvimwe zvavanzi vaiite?
Vabhadhare $200 aramba achigara pamba paaigara, aendese pasipoti yake kwamabharani wedare remagistrate court Harare. Vasabva muHarare vaChiminya kunodarika makilomita 25 kubva paHarare Central Police. Varambe vaende kunoripota chishanu chega chega kubva maawa a6 AM kusvika 6 PM kuHarare Central Police CID nekuresidential, uye vasakanganisira mainvestigations kana kuti mawitness kana kuti evidence kusvika nyaya itongwe iperi.
Munotarisira kuti ichatongwa rini nyaya iyi? Pane zuva here ratarwa?
Aiwa, kuHigh Court vanga vasiri kudhila nekutongwa kwenyaya yangu yenyaya yebail. Nyaya inofanira kuzotongwa kumagistrate court. Saka kumagistrate court tichadzoka musi wechitatu, musi wa5 February, tononzwa ikoko kuti state yane yagadzirira here kuti nyaya itongwe. Kana yagadzirira, tochinzwa kuti musi wacho tinowirana kuti nyaya itongwe. Kana isati, toona kuti irikupfuudzirwa mberi kusvika zvarini.
Chii changa chida kugadzirwa nevachuchisa?
Patakapedzisa kuenda kukoti vakanga vati vachiri kuda kutora uchapupu kubva kumawitness. Saka ndo zvanga zvakamisa.
Gweta vaGift Mutisi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vatungamiri venyika dzemusadhiki vatanhatu kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda mumusangano wechimbi chimbi wekuedza kugadzirisa hondo iri kumabvazuva kweDRC. Vari munyika vanoti mutungamiri weTanzania vari sachigaro veSadhiki Organ on Politics, Defense and Security Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri weMadagascar vaAndri Rajoelina, vaDaniel Chapo vekuMozambique uye vaDuma Gideon Boko kuBotswana. Asi vatungamiri ava vangakwanisa here kugadzirisa gakava rekuDRC? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewswalk Dumisani Muleya.
Handioni kuti vanogona kuigadzira because nyaya yacho iri complicated, iri complex zvakanyanyisa nekuti kune organizations, kune hurumende nema rebel groups nemama organization akasiyana siyana ari kurwa hondo iri kuitika ikoko ku Eastern DRC ku Kivu North Province. Chiri kuitika ndechokuti kune maorganizations akawanda atingati ma rebel groups ari involved anopfuura 100.
vari kushanda nani chaizvo?
Mamwe acho ari kushanda nehurumende yekuti DRC, achishanda neSADC, achishanda neUN, achishanda nenyika dzakaisa masoja dzeSADC kuti DRC dzinosanganisira South Africa, Malawi neTanzania. Then vari kurwisana ne masoja kana marebels eku M23. M23 irebel movement yematutsi. Matutsi aya ndeku Congo, ku Eastern DRC, asi matutsi eku Rwanda. Asi of course vane vari related nematutsi eku Rwanda. Zvichita kuti Rwanda government nyangu ichizviramba ndiyo iri kusapota rebel movement yeku M23.
Tarisawo kuti SADC inenge isina kunyatsofara kuti vamwe mauto anochengetedza runyararo ekusouth Africa uko akaurayiwawo iko kuDRC vangawedzere mamwe mauto here, zvingabatsira here kana kuti havakwanise kuwedzera mamwe mauto? Iwo ana Zimbabwe havana kutumira mauto.
Ndanga akwane SADC vakaisa mauto akawanda kuya kuya. Rwanda inozadza mauto machi. Kupi kuEastern DRC. Dzimwe nyika vana Uganda zvopindirira. Vana Burundi they've been there before. Nedzimwe nyika vana Tanzania zvakadaro daro. So kuisa mauto akawanda hazvibatsiri kugadzira nyaya. Chingagadzira nyaya iyi. Ndakateerera nezuro foreign minister wekuAnda achiinterviewa neSABC kuSouth Africa. Neminister wekuSouth Africa foreign affairs achiinterviewa. Vese vari kuwirirana nyaya chinhu 1 kuti hondo mauto akawanda zvombo zvakawanda hapana zvazvinobatsira zvigadzire chinhu. Vanofanira kuwirirana kuti vataure.
Mutori wenhau ari muridzi webepanhau repadande mutande reNewsHawk, Dumisani Muleya, ari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona patinokupai link yeWhatsApp channel yedu. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eIsrael anoti abomba nzvimbo dzanga dzichichengeterwa zvombo nechikwata cheHezbollah nemwena wanga uchishandiswa kupinza zvino muLebanon zvechikiribidi. Israel inoti nezuro yakadonhedza ndege yemhando yedrone yaishandiswa kusora neHamas. Chikwata cheHamas chinonziwo chine drone rakadonhedzwa, zvichinoreva kuti chiri kukanganisa runyararo runonzi neIsrael rwakanyoreranwa muna mbudzi. Israel yauraya kana kukuvadza vanhu vanodarika 100 muLebanon kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mune rimwe rematanho avo avakatora vachangobva kutoreswa mhiko, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasaina mutemo wechimbi-chimbi unoburitsa America musangano reWorld Health Organization. VaTrump vakapa chikonzero chekukundikana kwesangano iri muna 2020 kubata zvakanaka denda reCOVID-19 rakatangira muWuhan kuChina pamwe nemamwe matambudziko eutano epasi rose. Gwaro remutemo wechimbi-chimbi rakasainwa navaTrump rinopa zvikonzero zvekuti kukundikana kweWHO kukasika kutevedzera shanduko dzinodiwa nekukasika uye kusakwanisa kwayo kuratidza kuzvimirira kubva mukunyengedzwa kusina kukodzera nevezvematongerwo enyika vanove nhengo dzeWHO sezvikonzero zvakaita kuti vatore danho iri. VaTrump vakati pamusoro pezvo WHO inoramba ichida mari kubva kuAmerica zvisina tsarukano zvisingaenderane neinobviswa nedzimwe nyika. Vakati China iyo ine vanhu bhiriyoni nemamiriyoni mazana mana kana kuti 1.4 billion ine huwandu hunoita zvikamu mazana matatu kubva muzana zvehuwandu hwevanhu vemuAmerica, asi mari inobviswa nechina kuWHO iri pasi peinobviswa neAmerica nezvikamu zvinoda kusvika kumakumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Pasi pemutemo wechimbi-chimbi mutsva uyu, chipanga mazano kumutungamiri wenyika munyaya dzekugadzikana kwenyika chichapiwa basa rekugadzira hwaro muNational Security Council wakanangana nekuchengetedza utano hweveruzhinji uye kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvinokonzerwa nemichetura kana kuti biosecurity. VaTrump vakakurudzira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika nemukuru muboka rinoona nezvemashandisirwo emari reOffice of Management and Budget kuti vatore matanho akakodzera ekumisa kufambiswa kwedzimari dzehurumende yeAmerica, kutsigira kana kuwanisa zvikwanisiro kuWHO, kudzora nekuisa kune mamwe mapazi vashandi vari kuita mabasa pasi peWHO nekutora masangano emuAmerica nekunze kwenyika anotambirika nekushanda zviri pajekerere kuti aendese mberi mabasa akakodzera aimboitwa neWHO. VaTrump vakakurudzira mukuru muhofisi inoona nezvezvirwere kumuzinda weWhite House yeWhite House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy kuti aongorore nekudzora uye kutsiva nekukurumidza urongwa hwe-2024 US Global Health Security Strategy. Pamusoro pezvo, apo kubuda musangano iri kuri kuenderera mberi, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika richamisa nhaurirano dziri pamusoro pechibvumirano cheWHO Pandemic Agreement uye kuwandudza mitemo yeInternational Health Regulations, uye matanho anotorwa kusimbisa chibvumirano chakadaro hazvizove nesimba rinosunga Amerika. VaTrump vakavimbisa pavaitsvaga rutsigiro kushanda kuumba mubatanidzwa mutsva hwenyika dzakazvipira kuchengetedza utano vachitsigira kuzvitonga nerusununguko. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Muchikamu chedu chemimhanzi, nhasi tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira anonzi Sun Free Vunganai, anozivikanwa nerima gitari rekuti Nice Boy, uyo anoimba musambo weAfrobeat. Nice Boy akaberekerwa kuZaka mudunhu remasvingo, asi akazokurira zvake nekugara mumusha wechitungwiza. Muimbi anoti rwendo rwezvemagitare rwakazotanga mugore ra2019, asi ari kushingirira kunyanga hazvonzira yake iyi iine minzwa nemafeso. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yataita naye.
Zvitara Nice Boy rekuimba ndiro Nice Boy rekubarwa naro ndinobvi Sanfrivunganai inobva kumasvingo kuZaka kujerera.
Saka zvekuimba izvi makazozvitanga sei uye zvakatanga riini?
Yezi, ndakaitanga mugore ra2019 pandanga ndirikugara kuGweru. Ndopandakatangira music, ndakatanga naprodusainzi Majeston Flex.
Chii chakaita kuti mutore nzira iyoyi yemumhanzi?
Chinhu chanda ndisingatarisiriti pamwe dzimwe nguva tingaimba, bati mukufamba womumachecho ndirazvisevozwa chinhu koya kuiri mukuimba music as well, so just to try music. Then I tried, zvakabva zvabuda zvakanaka, zvichizvidzikisa zvazvachose.
Nguva yatakurawo waiti ukada kuita zvemumhanzi, vamwe kana muukama kana mumhuri vaita wakuda kuita zvehurombe. Imi zvakatambirwawo sei nemhurieni?
Vamwe vakazvitambira, zvichiri kutotora nguva kuti vamwe vazvitambire, because vanenge vasati vazvonzwisa, especially palevhel yekuti uri kutanga hazvisati zvaakuunza mari inoonekwa. Saka vamwe vanenge vachitongo kuti kupedza nguva zvoti vachirombe, but iwe unenge uchiitawo uchitarisawo vamwe vanokuisa into music, unobva wangoramba uchiisa tariro machiro uchingoti nyorwere mazuva zvichaita zvakanaka.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Ya, zviri kutora nguva ndijana, but so far pa level chikasa o level upcoming artists. Vanhu vandichitambire vakawanda saizvozvo zvekutaura kudai tichitombowana mukana wekuti maradio ndestudio seven zvinotoratidza kuti vanhu vari kutiteererawo zvirinyana, saka tarine tinayo zvakakora.
Mane Nziyongani, mukomana Ice Boy.
Sofa Nziyo dzandabudisa zvinosvika 34 iri kusanganisira maalbum nemasingle tracks.
Mati mamboitawo here mikana yekusanganawo nevamwe vaimbi vatingati vaane mukurumbira anonzi muchirungu makolabo?
Sofa pavaimbi vandakambobatawo varimo muindastri vanga vagara varimo, ndakamboitawo kolabo mukana wekuwana baba Nicholas Zakaria, ndobva ndaita namukoma Toki Vai, ndobva ndaita namukoma Tigol, ndobva ndaita naainzi mukoma Script Mula. Ene kunze kwenyika ndakaita naslize urubo Kwana. Na DJ Yasuo South Africa ndakandaita na Netflix the example.
Vateereri vane zvimwe here zvavangatarisira zvamuri kubika pari nhasi?
Ya, ichokwadi ya tina kuti nezuro chaiko takatobva tabudisa imwe song yodiwa takabudisa iripo pa YouTube izvozvi. Then musi wa14 February vanhu vane Valentine's Day, saka tirikubudisa song inoenderana nezvevalentine's day yatirikubudisa musi wa10 February inozi iyo Away.
Vandawo kubatai vanokuwana ipapi?
Phone number dzangu dzinoti +26 3 776 786 374. Kana kutibata pama social media pages edu Life Boy Ngoma Round, pane namba dzangu dzitoripo. Ezvove mamwe maplatforms ese akanyorwa kunzi Life Boy Official. Zvinobatika zvakare.
Ndekapi kambuka mungada kusiyira vateereri tichionekana nemi kudai?
Zviroto.
Vatangirei tinzwe nzwisa.
Baba, tarirai nguva, wozviroto, dzadzisai nyave.
Irimo mupfungwa, ndizvo zvikopfu, handidzo pfungwa dzokufunga rugare. Asi denga roto, handiwo mwaka. Asi mangu mupfungwa, wanonoka mwaka. Zviroto, zviroto mariwe. Chashikandava ichingonzi shinga ini ndiri mujangwa mweya wangu hauna rugare baba tenzi ndanzwa ndekurota rugare kuope saka zvino ndiyo yava takatakatakatakata kunge chitamba.
Manzwa nzwisa yekambo kubva kumuimbi Sunfree Nice Boy Vunganai, muhurukuro yataita naye ari parunare kuchitungwiza. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west mumisha yechasara nekapere vaendesa imwe kambani yezvizvarwa zvekuchina inonzi Labenmon Investments kudarire pamusoro rehigh court mushure mekunge yatora minda yavo ichivaka fekitari inogadzira simende pasina kuvapa muripo sezviri mubumbiro remitemo. Vagari ava vari kumirirwa nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kambani iyi yakambonetsanawo nevanhu kwamutoko. Kambani iyi inoti iri kuwanisa vanhu mabasa nekusimudzira nharaunda. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta revagari ava vaKelvin Kabaya.
Vangani chichemo chavange nacho nedambukire kuti vari kuti minda yavo vakapegwa ikatorwa kwavari vasina compensation kana kuti vasina kupiwa offer relocation. Kambani inonzi Labenmon Investments varida kuita setup inonzi cement manufacturing plan. Vakazoziva mukufamba kwenguva kuti kambani yapiwa inonzi Environmental Impact Assessment Certificate neEMA. So pacertificate iroro ine makondishoni akanga akaiswa. Ine kondishoni yanga yakaiswa ndeyekuti ivo veladen investment vange vachicompensata vagari vekuchasara kana kuti Kapere Village kumagunja vasati vatanga kushanda basa. Asi ivo vagara vakatitsanangurira vachipiwa vanombotora kupiwa compensation kana kupiwa offer yerelocation. Izvo zvinova zviri kuvatadzisa, zvakatovatadzisa kurima Chibage.
Muri kubatsira sei vagari?
Isu semagweta takavabatsira nekuita appeal kuna Minister Environment in terms of Environmental Management Act tichikumbira kuti certificate rokanzurwe. Taishandisa mutemo weEnvironmental Management Act tichitaura kuti certificate roro harina kuparaka issue yarichipiwa labemoni. EMA yakanga isina kuita imwe ongororo yakakosha inosanganisira maconsult nevagari vekuchasara nekwakapera. And then on top of that takanyora zvekare kuti EMA tichivatsanangura zvekare kuti labhoni vakanga vasiri kucomply nemaconditions eera certificate anosanganisira kupa vagari vechasara nekapere compensation uyezve nekusapoluta.
Iyo EMA iri kuti kudii?
EMA yakataura kuti vachainvestigate. Saka isakamhanda kudaro tichiti vambomiswa velabelmon kuita mabasa angu achiita kusvikira EMA yapedzisa kuita mainvestigation. Uyezve takaenda zvekare kubare tichikumbira daro kuti riite compel minista kuti vakwanise kunzwa apiwa chachaita.
Ndianani varidzi vekambani?
Kunzwa kwatiri kuita nevagari veikoko vana vamaclients edu ndevekuti vanomboita vachiona vanenge vekuchina.
Gweta vaKelvin Kabaya veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, makadiko paStudio 7 makadiko. Zvinondishungurudza zvisingaiti ndichinzwa hangu panguva yamunointerviewa vanhu vakaita sevanenge vari vamiririri vezano PF vamunenge machibvunza mubvunzo nevanozopindura zvamunenge muchibvunza vacho. I think you are taking the wrong people. Muri kutora vanhu vasiwo vekubvunza chimiro chinenge chiri munyika. Of course vanenge vachishandisa maqualifications avo ebasa, but zvavanozopindura zvinototoratidza futi kuti of course vanoziva chimiro chenhamo iri munyika, but they don't know deeply exactly mararamiro ari kuita vanhu, because zvavanozopindura hazvitomboenderani nezvatinenge tichichema nazvo, especially pamune muchibvunza nyaya yekuwedzerwa kwemazuva apurezidendi vari kutonga vezano PF ava kuti, because chinhu chikuru chinofanirwa kutaurwa paipa ndechekuti nyaya yekubirwa kwakaitwa election isaita sekunge haya yakangotodissolva ikatopera zvina basa.
PaStudio 7, PaStudio 7 makasi paRMSC. Tinodada nemi, tinofara nemi chaiko. Munotipa utap-tap hwemanzwi nemashoko. Ndodongo yambirwa varumava veSANPF. Leadership iripo iyi, leadership iripo iyi haisina kana direction. Direction hapachina baba. Varumava ka vatogadzirira kutiza mukati menyika vazhinji vacho. Vatadza. Ende musafunga kuti havasi kuti vatadza. Vatadza.
Studio 7 makadii ndibaba chinokurai baba wevanhu. Ini ndoda kungobvunza kuti ZANPF kana ichitaura kuti vakomana vezano vese vari kutaura vanenge vachifungirwa slogan imwe chete yekuti nyika yese iri kuti baba dzokai, baba tungamirai, baba itai, nyika yacho iri kuda munangagwe. Ndichizoziva kuti inyika ipi iri kuda munangagwe yacho, ende vanhu vacho vamuri kutaura kuti nyika yose vapi? Makambofamba here kumaprovinsi yese murodhi muchibvunza vanhu muchizova kuti vanhu vanoti kudii? Kwai muchitaura nelaini muchifungira nezvokunyepa muZANPF? Nyika ipi imi vakomana kutaura ichokwadi kamuchitaura pamhepo imimi kana kutaura nyika imimi? Nyika ipi? Vanhu havasi vakasodhamba ZANPF kudhara, ende vanhu havadi ZANPF kudhara. Moti vanhu vashomashoma vakamamune mawirana navo vashomashoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganawo chirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya dzezveupfumi apo zvitoro zvikuru zviri kuvhara.
anokuoneka indini jonga kandemiri ndokusiyemwe na ntungamiri nkomo.